Solid Records.
Passion Java.
Master.
Old Scooter.
Leah.
Remix. Simple.
Baby uri kupi, wakaenda kupi wakukara kupi. Ninoda kukuona, nikubate omu maoko.
Wakati ngini murombo, wesa nda kutora jamu chaka ne matombo. Nyangwe waka uya waka nwari musombo. Nawaratiza kutandite she mutombo.
Outscooter, outscooter, don't try this at home. Unokware, outscooter, outscooter.
Kukuona chete pa Facebook, kuchita ura pa phone. Ayu wanda ne tiny. Andy
Chadio, don't kukuona face to face, panet Andy Chadio. Facebook undane tiny, Andy Chadio.
Kukuona chete pa Facebook, kuchita ura pa phone. Ayu wanane tiny, Andy Chadio. Ah, baby uri kupi, wakaenda kupi, wakukara kupi. Ninoda kukuona, nikubate omu maoko.
Wakati tingiri murombo, wesa nda kutora jamu chaka ne matombo. Nangwe waka uya waka nwari musombo. Nawaratiza kutandite she mutombo.
Outscooter, outscooter, don't try this at home. Unokware, outscooter, outscooter.